Mupepeti webe panaure Zimbabwe Independent, vadumisani muleya, avo vangavari munyarikani pagungano raitwa muHarare, revano shanda muneje naure kucherechedza mabasa ava Bono Chakawodza, avo vakashaya mugore ra 2012, vati vatori venau vanofanira kugadzirira ravo remangwana. Vamuleya vati, vatori vine vatapi venau vanofanira kuumba makambani avo kwete kuramba vakatarisa zvinhu zvichioma munyika. Vati izvi zvinobatsira kupedza huori pakati pevashandi ava.
Pfumo yenyika hausi kufamba zvakanaka, ekonomi haisi kuita zvakanaka, tingati ekonomi yato collapse. Zvichireva kuti majournalist sevanhu vese vemunyika muno muZimbabwe havasi kuwana mabasa, mari dzavanotambira dzishoma, kwazara kutambura vanhu vari kushupika kwese kwese. Tinofanira kuita sei kugara pasi isu sevanhu vemedia, kuti hazvirevi kuti kana uchishaya uri puwa usina chaunacho, zvinoreva kuti woita corrupt.
Vamuleya vati vatori venhau vemuZimbabwe vanofanira kutambira muenzaniso wevatori venhau vekuBotswana, avo vave kuzviitira mabhizimusi avo ari kubudirira.
Varipo vachidiki vari kuvhura mabhizinesi avo, vari kuvhurawo maonline. Ndakaita meeting navo ndikati mwedzi wapfuurayo kuBotswana. Varipo vari kuita izvozvo, vari kupa vanhu mabasa. So zvinoitika.
Vamuleya vati hurumende inofanira kutora matano ekugadzurudza mitemo iri kumbunyikidza vatori venhau pamashandiro avo.
Vari muhurumende vanofanira kuziva kuti majournalists havazi mhandu dzehurumende. Majournalists they are not enemies of government. Majournalists vanhu vari kushanda vachida kubatsira hurumende nenzira dzakawanda. Kana majournalists vachiexpose corruption, zvinoreva kuti vari kupatsira hurumende, vari kupatsira vanhu in general. Majournalists vanofanira kuti vawane mukana wekuti vashande zvakanaka. Hurumende ngaiite basa rayo, isiyane nemajournalists kurega kusunga vanhu vachithreatena vanhu.
Vachitaurawo pagungano iri, mutungamiri wesangano reGender and Media Connect, Mai Abigail Gamanya vati, zvakakosha kuti madzimai ari mubazi rekutora nhau ashande akatambanukawo sezvakangoitawo vanhurume.
Chishure chedu semadzimai vemumedia ndechekuti dai takwanisawo kuti madzimai kwete chete vavo vari mumedia neavo madzimai ari munyika medu vakwanisawo kuti mazwi avo nepfungwa dzavo dzinge dzichibudawo munhau dzedu dzatinotora muZimbabwe. Mukatarisa panhau dzese dzingataurwa munyika ino, dzingava nhau dzematongerwo enyika, dzingava nhau dzemari, dzingava nhau dzekugarisana kwatinoita mudzimba, mazwi anongoburitswa nevatapi venhau mazwi evanhurume. Sekunonzi isusu madzimai hatikwanisi kuzvitaurira tega kuti izvi ndo zvatinoda, izvi hatizvidi.
Mukoma wavachakawodza avo vataurawo pagungano iri, vaAustin Chakawodza vati vatapi venhau vanofanira kubata basa ravo pachokwadi vasingatyi.
Ivo ngavataure vaita basa ravo nechokwadi, vasangotaura zvinhu zvisina umbowo. Kazhinji zvinodikanwa kuti kana vanhu vachitaura nhau idzi vachinyora mumapepa, vachitaura mumabroadcasting umu, vakafanira kuva vane umbowo nezvavari kutaura. Because pakashayikwa umbowo, kureva kuti makupa nguva yevanhu vaye vehurumende vanozenge vava kuti ko muri kutaura makuhwa pamusaka pei.
Vachakaodza vatsigirawo pfungwa yekuti vatori venhau vanofanira kuita mabasa avo vari pachokwadi, vasingatambiri chioko muhomwe kuitira kuti veruzhinji vave nechivimbo mavari. Vachakaodza mumwe wevanhu vakavamba sangano reVoluntary Media Council uye vakashanda semupepeti wenhau kuHerald neThe Standard. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.